Inini ni marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzeduza nasi chishanu chikunguru 6 2018. Variku tunga mira chikwata che European Union chiriku ongorora saruzo va Alma Brock vanoti kuita saruzo zakachena kuno basira Zimbabwe pachirongwa chayo chekugadzirisa ukama wayo nedzimwe nyika munyaya dzezve matongerwo enyika pamwe neupfumi. Mutungamiri wezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano wekutsvaga rutsigiro mudunhu reMidlands. Mutungamiri weMBC Alliance vaNelson Chamisa voenderera mberi vachitsvaga rutsigiro mudunhu reMidlands. Vanhu vanoti vari kugara vakabatira hura mumaoko kugokwe mudunhu reMidlands uko vanoti vari kutyityidzirwa nenhengo dzezano PF vachinzi danda mugotsi kana vakasavhotera zano PF musarudzo. Muchirongwa cheLivestock na 8pm tiri kutarisa mirishonga iri kuitika munyaya dzekutsvaga rutsigiro zvikuru kumaruwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tichange tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.